Dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika runonzi nevamwe rinenge ratodzika midzi panguva iyo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende nevanogaya upfu avo vari kunzi vari kunzvengesa upfu hweroller mill uhwo hunenge hwakabhadharirwa kare chidimbu chemari nehurumende kana kuti subsidy vachiendesa kumisika mitema. Vanogaya upfu vari kupomerwawo mhosva yekuwanza upfu hwengwerewere uhwo hunodhura pane kuti vange vachigaya hunokwanisa kutengwa nevanhu vose hweroller mill. Ruzhinji rwevanhu munyika rwave kuswera ruchifudza zvitoro zvinotengesa upfu pachinzvimbo chokunge ruchiita zvinopa pundutso kumhuri dzavo pamwe nenyika. Mumwe aswera akagarira upfu ndaamai Rufaro Chakanyuka vekugreendale muHarare avo vanoti vazouwana asi huchitengeswa nemadhora zana nemakumi mashanu pamakirogiramu 10 pane mutengo wakatarwa nehurumende wemadhora makumi manomwe pamakirogiramu 10.
Kwedu kumashop nhasi ndauona kugreendale uchiita $150 rtgs 10kg roller mill. Pamwe tinoita tatiro tsvaga tichioshaya taigonangosvika kana se zvakaita kuna nakamutinja se zichinzi waoya bad inogona wanikwa nevanhu kana 15 sva zvangopera zvakadai.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu riri kukonzerwa nekusarongeka kwechirongwa chehurumende chekutsigira vanogaya upfu nemari kuitira kuti vagohutengesa nemari iri pasi.
Ndofunga marongerwo akaita subsidy ndoakonzera kuti zvinese, nekuti takaona vhiki rapera kune kunakurirana nyoka mhenyu zvichinzi vamwe vari kuendesa upfu kuti DRC. Iko zvino vaakutiwo havana mota dzekutakura upfu vagayi vachona, saka tichanyatsokunzwisisa kuti dambudziko riri papa, asi maonero angu kusarongeka kwesubsidy yehurumende.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vanoti chanyanya kukonzera dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika inyaya yehuori uhwo vanoti hwatekeshera.
Dambudziko ratinaro munyika muno ndomokuti tine huori hwanyanyisa kucheketera zvinosvika kumaindastri, especially kune ava vanodini vanogaya upfu. You find that muno muzimbabwe hupfu hunonyanya kudyiwa iroller mill, asi yezvino tine zvitoro zvazara nesuper refined millmill. Vanangoremberi vedu vaya vakudhara vaya nao unozoshaya kuti hupfu ihwohwo kuti huzosvika ikoko kuna nangwerewere ikoko iko chii chinenge chida kumboachivhiwa.
Vachirumhanzu vanoti veruzhinji munyika vari kutarisira kuti hurumende ichakasika kutora matanho ekuparadza midzi yehuori iyi isati yasunga nekusvina nyika yose.
Anongova magames anotambwa navanhu ivava zvokutoti hurumende vanhu vakawanda vanototi yatononoka kutema-tema makambani zeya vanohuori ivava. Hapana chiripo but huori chete chete.
Mukupera kwesvondo mapurisa anonzi akapindawo mumabhizimusi evanogaya upfu uko anonzi akawana upfu hunosvika matani zviuru zvishanu hwakanga hwakachengetedzwa hunofungidzirwa kuti hwaida kuendeswa pamisika mitema. Asi mutauriri wesangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vakaudza bepanhau reHerald neZuro kuti hapana chinoshamisa kuti vanogaya upfu vawanikwe vaine upfu sezvo riri iro basa ravo. Vachaunza vakatiwo vamwe vanogaya upfu vari kuita dambudziko rekushayikwa chekutakurisa upfu kuti vange vachihuendesa kune vanotenga. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vanotiwo sangano ravo riri kupinza chibage munyika kubva munyika dzakaita seMexico, Brazil neThailand uye Uganda yakaziisawo kuti ichatengesera Zimbabwe chibage.
Gurukota rezvekurima rakatsanangura kuti uwandu hwechibage munyika wadzikira, saka isu semakambani tiri mishishi kuchiunza chekutanga chiri kubva kusouth africa icho chakatotanga kutosvika chichiri chishoma, uyezve tine zvikepe zvataronga zvinenge zvichisvika kupera kwemwedzi wamachi zvichienda mberi. Izvi zvatiri kuita izvi zviri kututsira pabasa rehurumende iyo yagara zvakare ikuunza chibage.
Asi vakuchera vanoti panotoda kuti pagadziriswe mitemo yemunyika kuitira kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvisashayikwa.
Chikuru chaicho chaicho chinofanira kuitwa kugadziriswa kwemitemo nemapolisi dzenyika kuitira kuti tisaite matambudziko akaita seatinawaya kuti zvinhu zvakaita sehupfu zvinoshayikwa munyika.
kushika matambudziko ose kusanganisira huori zvagadziriswa vakawanda vanoti dambudziko rekushaikwa kwehupfu munyika recharamba riripo kunyange nyika yakapinza chibage chakawanda zvakadii kubva kunze nekuti pane vanenge vachiwana cheuviri kubva mukutengeswa kwehupfu pamisika mitema pamwe nekuita zvehuori.